when they cut up. Heap up the and the boba we cut up. Heap up oh, patay vata. Zingwenguva, tayirungwani marize. Shirimberi, tayingo funza mwari. Mutemberi, kumberi kunderi. Kunyangwe mvura, yekutambudzika. Baya itzika ne matamanda ivepo. Kuva munyarazi. Nini naive munyarazi. Kuva munyarazi. Nini naive munyarazi. Akazondiziya ndirimo munamondeka. Tokonyana tangata tokonyana. Kose komwenda mberi mayaura meka. Takonana tangata tokonana. Ndaga muti chiriyo tosangana mberiyo.
Just as she is, just as she is.